Nyaya yekuganhura miganhu yemaconstituencies zviri mubumbiro remutemo. Tinofungira kuti makore gumi ega ega tinofanira kugadzirisa zvemiganhu tichitarisa kuona kuti vanhu vawanda zvakadii uye vakanzi vakaregista kuvhota vakawanda zvakadii.
Izvi zvinorevawo here kuti uwandu hwematunhu anenge achivhoterwa kana kuti maconstituencies aya hunobva vawedzerwa kana kudzikiswa muzvinafundo?
Namba yemaconstituencies haichinje, inongoramba iri ipapo pamazana mairi negumi, 210. Uchinenge chiita kungochinja miganhu nekungoti alright apa pawandisa vanhu ava ngavafambe kwakati vadaro. Ndo zvinozoita kuti kana vanhu vakaita vashoma kune dzimwe nzvimbo kana vakawandisa kune dzimwe nzvimbo kunokwanisa kuwedzerwa maconstituencies. Kana kukawedzerwa constituencies mune imwe province, zvinenge zvichitaurawo kuti imwewo province inenge ichitonge isisina constituencies, nekuti namba inofanira kuramba iri pa 210 ndo yakanyorwa mubumbiro remutemo.
Saka zvinhu zvinenge zvofamba sei kubva zvinenge zvapedza kunyorwa gwaro rekutanga nezek roendeswa kumutungamiri wenyika, iko zvino rakuendeswa kuparamende?
Ndo zvakatotarwa pamutemo, ndo mafambiro azvinofanira kuita iwawo. Ava vapiwa bwaro iri president neparliament, vanofanira kuritarisawo vachiunza kuziva kwavo, sekuti veZimbabwe Electoral Commission havasiri vanhu vangaziva zvese zvese. Asi ava vakasarudzwa nevanhu ava, unenge akasarudzwa nevanhu vanonzi president nevakasarudzwa nevanhu vanonzi maMPs, ndo vanofungidzwa nemutemo wedu, bumbiro remutemo, kuti vane zvinhu zvakawanda zvavangaziva kuti apa pamurukisa muganhu apa hapaiti apa. Nekuti vanhu ava neava havangange vari muwadhi imwe chete kana vari muconstituency imwe chete. Kana kuti manumbers enyaya mazonyatsotarisa here zveshuwa zvinofanira kuitwa. Zvakawanda zvinoda kutariswa. Saka vanofanira kuti vatarise izvozvo zviri pabumbiro remutemo.
Ko, kana paine zvimwe zvavanenge vasina kugutsikana nazvo muzvinafundo?
Vanotendedzwa kuti aiwa izvi hatisi kuwirana nazvo kudai mukadai. Izvi hazvakanaka towirana nazvo. Vanotendedzwa kunyora zvavanofunga vozvidzosa kudare rezeki kuti zeki itarise ichitora zvavanenge vataura zviya zvaisi kana kusatora. Bumbiro remutemo rinonyora chirungu chekungoti ava vezeki kana vazopiwa zvabva kuparlamendi kana president vanofanira kuzvitarisisa, harizonyori kuti vanofanira kuzviteedza. Saka ipapo ndo pangaita problema hapo kune vanhu. Asi zvinenge zvichifungwa nebumbiro remutemo ndezvekuti vezeki vanofanira kuti vazvitende, kunze kwekuti vaine pfungwa yekuti apa mazonyanya hamusi kutarisa mutemo, muri kutarisa pamwe zvepolitics. Ngatiti kana vari muparlament vosiyana nekutarisa zvido zvenyika, vongoti aiwa bato redu rakati toda kuti zvifambe zvakati, ipapo zeki inotendeswa kuramba. Bati zvizhinji zvese zvinobva kudare reparlament nekuna president zvinofanira kutorwa nezeki yochigadzirisa rinonzi final report. Ndiyo procedure iri kufanira kuitika.